Psalms 23, from verse number 1, it says, Mufuti Tie Jehova Anondi Shengeta Abana Shadi No Shaiwa Ndi Chibi Bana Tinoku Tsuakwa Azo Tinora Rano Norukare Tisinga Fundutwe Ano Mutsa Ano Mutsa Mwea Ano di famisa Pantera Soku Rurama Ano di famisa Nyangwedi Fambe Muri Mangwana mandika tirira Mperi kwa Babegi Mandiso Zana na mafuta Andishaye Andishaye chini Titenu Sinozo La newe, 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 neni Ti Chaka Rana Jehova No kusi Gaberi Amen, kutu Whatever you are going through in your life right now, there is the good shepherd. Aripo mufudzi akanaka. Pfungwa dzangu dzekufunga kuti what was David going through when he wrote this song? Tera unzwe, this is my favorite verse. It says, Mandika Dziri rakudya Economy singade peri kwa vavegi matizo zana na mafuta adiga adiga skechinu duramo etsi tzitake Sinozo Vanewe Iwe wakanditarisa Uchaga